This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu ndira 1 2016.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chinova chirongwa chekutanga mugore ra 2016. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti makorokoto egore dzva.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana chiremba navana mukoti vanotadza kuenda kubasa vachiti mari dzekufambisa dziri kuvanetsa.
Pastor Patrick Mugadza vanoti Zimbabwe inoda kuti itongwe nevanhu vane hunyanzvi kuti ibude mumadhaka mairi.
Vari kuenda kuTanzania kunotora motokari dzavakatenga paInternet kuJapan voneswa chitsvuku.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Gore idzva ratanga zvakaipa nhasi vana chiremba navana mukoti vachitadza kuenda kubasa vachiti havana mari dzekufambisa dzinovakwanira kunyange hazvo hurumende yakanga yati ichavapa madhora maviri pamunhu pazuva semari yekufambisa. Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vanoti kunyange hazvo vachiri kuunganidza mashoko kubva kumativi ose enyika zvavawana kusvika pari zvino zvinoratidza kuti vana chiremba navana mukoti vari pakati pezvikamu 60 nemakumi manomwe kubva muzana havana kukwanisa kuenda kumabasa.
Asi Dr. Nyamande vanoti sevashandi vane upenyu hwevanhu pamwoyo varongawo kuti dzimwe nhengo dzavo dzinoshandira munzvimbo dzakakosha dzinge dziri pamabasa panguva iyo vazhinji vavo vari kudzimba. Vanoti chipatara cheHarare kudivire kunosunungukira madzimai akazvitakura kana kuti kumaternity ndechimwe chezvipatara zvakasika kuvirwa nedambudziko rekushayiwa vana mukoti. Hurumende yakakundikana kupa vashandi vayo ava mari dzavo dzemihoro paine nguva izvo zvoita kuti vashaye mari dzekuendesa kumabasa. Mukuedza kurerutsa ndima, munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vakazivisa kuti zvipatara zvinofanirwa kuwanira vana mukoti navana chiremba mari dzekufambisa kusvika vatambira mari dzavo musi wa 5 ndira. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pakusaenda kumabasa kwavana chiremba navana mukoti uku. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Nyamande.
I think nhasi vana chiremba vakawanda navana mukoti vakundikana kuenda kubasa. Nenyaya dzavaingotaura idzi kuti havari kushaya mari dzekufambisa kudzimba havasisina chekubata.
Takatambonzwa hurumende ichiti yakwanisa kunge yaita urongwa hwekuti mupihwe mari dzekufambisa munzvimbo dzamunoshandira. Hazvina kubudirira here izvo?
Mari dzacho dzavaitaura idhora kuenda dhora kudzoka. Munongozana chiremba vamwe vanofamba nemota haungaende service station unodira petrol $2 kuti ukwanise kuenda kubasa. Iyo haisinyaye chekufambisa chete, inyaya kuti kuumba kwauri kuenda vana nevadzimai vanodyei hakuchiita cheuviri. Kubasa kwauri kuenda unoda lunch, unoda airtime, une zvinongodiwa nemunhu kuti urarame upenyu huneka dignity. Saka patakatonzwawo vagwinji vachiti vaakupa any incentive yekuti vanhu vaende kubasa, takafunudza kuti vachazvisa zvese into consideration, asi zvakaofa zviri far beyond our expectations. Ende hazviite kuti tikwanise kurarama kalife kane dignity tichienda kubasa.
Saka mungati nzvimbo dzine vana chiremba nevakoti vakawanda vasina kuenda kumabasa zvingava zvipatara zvipi?
Kuara hospital tinonzwa kuti kumaternity vatori pedo nekuvhara maternity. Kuparirenyati kwavo vandenge vari kushanda kubva makuseni, asi pari zvino kumaternity kwacho kuri kunzi vakuita overwhelmed nebasa nekuti basa rakunoti kungana kufuri kushanda vanoisana vangotumira kusenda 1 inenge iri kushanda iyoyo. Tichiri kukumbaira maripoti nyika yese asi mamemba zedu wanatemba iveno wanamukoti wanao mamemba sezina vai indicate kuti vakawanda vavo tingati vanopfuura 60-70% havana kukwanisa kuenda kubasa vakundikana kuenda kubasa
asi kune vamwe here vakwanisawo kunge vachienda kumabasa munzvimbo dziye dzinganzi dziri critical
hongu isu sana chiremba nanamukoti tinotonzwisisa kuti kune maareas ekuti tikasaenda vanhu vanofa chishuwo chedu ndechekusenda emesseji kuhurumende kuti itipe mari yatakashandira kubva muna November kusvika parizvino
mutungamiri wezimbabwe hospital doctors association dr fortune nyamande vari parunare muharare nestudio 7 direct from washington the
voice of america Pastor Patrick Mugadza avakasungwa munazvita vachiratidzira vari vega kuVictoria Falls kwaitirwa musangano wepagore weZANU PF vanoti Zimbabwe inoda kuti itongwe nevanhu vane unyanzvi kuti ibude mumadhaka mairi. Vamugadza vakaburitswa mutirongo nezuro mushure mekubhadhara mari yechibatiso inosvika madhora makumi mashanu uye vaimbenge vanzi naMajor Street mumwe cheteyo amai Lindi weMaposa vabhadhare madhora mazana mashanu ayo vakatadza kubhadhara.
Vamugadza vakasungwa musi wa11 zvita vachipomerwa mhosva yekuita zvemusarinya. Vari kumirirwa negweta vatulani Nkala veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Pastor Mugadza vanoti vanoziva kuti vanogona kutsakatika sezvakaita murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara. Asi vanoti nyaya yekuti vane rudo nenyika yeZimbabwe uye kutiwo vamwe kusanganisira Jesu, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye mushakabvu Joshua Nkomo vakazvipira mukurwisa zvakaipa zvinovapa simba rekuti varambe vachirwa semusambangwena.
Tabata Pastor Mugadza kuti tinzwe kuti sei vari kuratidzira vakanangana navaMugabe.
Takaita kuti ndidaro inyaya yekuti mamiriro ezvinhu munyika haana kumira zvakanaka. Vanhu vari kunetseka zvikuru kwazvo. Tiri kuona nherera, tiri kuona chirikadzi, tiri kuona vese vamwe vane urema. Nokuda kuti zvakaoma zvinonyanya kuvaomera kufiti zvekare nokuti vanowanzodhibhura nekuwana kubva kune vanhu vanokwanisa kushanda. Zvino vanhu vari kudzinwa basa, vamwe havasi kuwana mabasa acho, vamwe zvekare nyange vari kubasa havasi kukwanisa kuti vakwanise kuwana mari kana kuti muhoro yavo semashandiro avanenge vakaita nokuti ikonomi yedu haisi kufamba zvakanaka. Takaona kuti ini semufundisi ndinenge ndichiudza vanhu kuti shoko raMwari rinoti tinoda kwaupenyu hwavo kuitira kuti ramangwana ravo rive rakanaka. Saka chimwe chete zvekare kuti timirire vanhu munyika vamwe vasina chokwanisa kuti vataure kuti sevanhu vaMwari tikwanise kumira tichitaura kuti aiwa zvinhu zvepauri zvinoenzira yakadii nenzira yakanaka nokuti ndozvoda Mwari izvozvo.
Asi imi hamutyire upenyu hwenyu here nekuti tiri kuona kuti mumwe akamboedzawo kuratidzira itaidza mara akabva atsakatika?
Aiwa haisi nyaya yokutyira upenyu nemhaka yekuti dai vakatanga nyaya dzekurwira nyika kubva nguva yanambuya nehanda kusvika Robert Mugabe nevamwe vavo vana ngomo dai vakatyira upenyu hwavo dai vasina kuenda kuhondo. Saka principle imwe chete yenyaya yerudo. Kana uchida chimwe chinhu, if you have got love, you can lay down your life for anything. Saka ndozvimwe chete the same principle. Zvakangoitawo Dzamara, he laid down his life the same way everyone else should be doing that. Saka handifanirwe kuchira upenyu hwangu neimwe zvandingataura nechitini. Dai kuri kuti Kristu vakachira upenyu hwavo dai vasina kutichira.
Pastor Patrick Mugadza vari parunare kuwange. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mu Mutungamiri weRwanda vapo Kagame vabuda pachena kuti vari kuda kukwidza musarudzo dzichaitwa mugore rinouya ra2017. VaKagame vataura mashoko aya pa televizioni svondo rimwe chete nyika yavo yatambira referendum yekuchinja bumbero remitemo kuitira kuti vakwikwidze kwetemu yechitatu.
Zviri kubuda munhau kuIsrael zvinoti munhu mumwe chete akaurayiwa uye vatatu vakakuvara apo mumwe murume akaridza pfuti mumugwagwa weTel Aviv vaive uzere nevanhu nezuro. Munhu uyu anonzi asati azivikanwa kuti ndiani uye kuti chinangwa chake chaive chei.
Zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kuoneswa chitsvuku kuTanzania pazvinenge zvichinotora motokari dzazvinenge zvatenga kuJapan zvichishandisa internet. Mutorerwe nhau Arthur Chigoriwa uyo ari kuDar es Salaam Tanzania anotipa nyaya inotevera.
Vanhu ava vanoti vanosangana nematambudziko akawanda anosanganisira kupuwa motokari nguva yapera, kushungurudzwa nemapurisa ekuZambia neTanzania, kubhadhara mitero yavasinganzwisisei pachirundu border post uye kufamba mitunhu yakareba inokonzera tsaona sezvo vanenge vaneta. Vazhinji vavo vanoti dambudziko rinotanga apo vanosvika muTanzania. Vanoti dambudziko repekugara idambudziko rinoita kuti vabhadhare mari yakawanda yavanenge vasingafungidzire. Nzvimbo yekugara inobhadharwa mari iri pakati pemadhora makumi maviri emadhora kusvika pamadhora makumi mana. Vanoti mari iyi iri kuwanda nekuda kwemazuva avari kutora vasati vapiwa motokari dzavo nekambani yeBforward yekuJapani iyo inopa basa rekupa vanhu motokari dzavo kumakambani emuTanzania sezvinodiwa nemutemo wenyika iyoyo. Svondo rino kunonoka kupiwa motokari kwakakonzera nyonga nyonga iyo yakaita kuti vanhu vapedze holiday ekisimusi vari muTanzania. VaGodfrey Ushe Makumbe avo vanobva kubudiriro mumwe wevanhu vakatamba kisimusi vari muTanzania. VaUshe vanoti nhamo yavo ndiyo iri kuvamanikidza kugara musango vachishawira mhuri yavo. VaUshe vanoti kunze kwedambudziko rekubhadhara mari yakawanda yepekugara vanomanikidzwa kupa mapurisa ekuTanzania mari yechoko muhomwe sezvo vachivashungurudza kunyange vasina mhosva yavanenge vapara.
Chokutanga mapurisa acho haasi friendly, anotoziva kuti mota idzi ndedzemaZimbabwe, saka vanenge vachingokutsvagira kuti mhosva tusina nebasa rose kuti vaone mari. Vari corrupt, vane uori usingaite. Kumusha kwedu hakuya kuka svika tototi hakuna uori tikatara wokuno, because vekuno uku chinhu chese akatoshaya mhosva anotokumbira kuti ndipo soda, soda ndiyo idrink yavo, anototi ndipo soda kana kutoita zvokutokutorera chaivo, haushayiwi haushayirwi mhosva.
Mumwe vachairi vemotokari vanorarama nekunotorera vanhu motokari dzavo kuTanzania vachipiwa mari vaChristopher Chogugudza vanoti vanopiwa mari inosvika madhora mazana matatu kunotora motokari imwe chete. Vanochema chema pamusoro pemutunhu wakareba unosvika makiromita zviuru zviviri kubva kuHarare kusvika kuDar es Salaam. Vachokugudza vanoti mari yavanobhadhara pamuganhu weZambia neTanzania wetunduma yakawanda sezvo motokari dzichienda kuZimbabwe. Zambia inobhadharisa madhora mazana maviri kuti motokari dzipfuure munyika iyi.
Maborders manje dambudziko rano rekuti kana usina kubhadhara mari kuti ukrose kwako maZimbabwe kaiva panononoka. Nyaya yemaagenti ndo yakutoita kuti munokwana vanhu vazhinjiso vakutoenda ikoko kumaagent. Ndo nyaya yekuti vafanira kuchoko chimuchoko mhomo chii chiri kuitwa ichi kumaagent, nekuti maagents aya ndo vanonga vakuzeya nechii navanhu vaya pamabhodha yavo chishika chini mari yako yavabhadhara ye ndiri kutodi tonyehwa imomo muri kuona mari. Ivo vangotizi kuti ndiagent kuti vanotoziva nanhu pabhodha yavo.
Vatererai hama ndishe vekugweru vanotiwo havafari nemari inobatwa nezimura pachirundu sezvo yakawandisa uye ichikwira nguva nenguva.
Ngaisangoti pese pese pavangofunga kuti tauda kukwidza mari. Like ipapa tiri kutopindirana tikatononoka kutopinda wanzwa ribhete chakwera dzika rinokudzika nei. Mari yani yatiri kutobhadharaka yakawandisa yekuti izvoni tenga mota yako tengera government. Tenga mota yako tengera government. Uchienda kuma number plate. Same thing. Kutungo waita number plate ka nge $160. Saka you find kuti even iri moto yakushandisa nekunetsa kuita mari ka zvinhu zvano zvakangooma kwese. Ngavazvitarise zvinhu zvakadaro.
Vazhinji vanotora motokari muTanzania vanenge vatumwa nehama sezvo vanhu vakawanda vachitya kufamba mutunhu wakareba. Vachairi vanotumwa ava vanoti vave kurarama nekunotorera hama neshamwari motokari. Ndakamirira Studio 7 muDar es Salaam, Tanzania, ndini Arthur Chiguriwa.
Pakatambirwa zviri pamutemo bumbiro idzva remitemo yenyika muna 2013, vatori venhau vakaita kunge vachabata denga nemufaro vachiti kodzero dzavo dzava kuzoremekedzwa. Asi kusungwa, kurohwa, kutsakatiswa pamwe nekushoropodzwa kwavari kuitwa kuri kuvasiya vasina kana nemufaro wese. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau vanoti vari kushushikana zvikuru nekukanganiswa kuita basa ravo nemazvo. Vanoti izvi zviri kuitika kunyange hazvo bumbiro remutemo richichengetedza kubudiswa kwemashoko nekufambiswa kwawo pasina anombunyikidza vatori venhau. Mumwe mutori wenhau dzekumatare, Susan Chitewe, uyo akambotyityidzirwa nevamwe vakanyora nyaya yavo yevemudare, anoti kutora nhau kwavakutyisa kunyanya pakatarisa kutsakatika kwavaita idzamara.
Katarisa nyaya yekuti itai dzamara. Feni zvakanga reactivist was a trained journalist akadisappear nazvina hana kuwanika. Then igore richifamba pakaitwa maabductions, majournalist vachidetainwa in police custody, vamwewo vachinzi vakarohwa. Saka hapana kusununguka, kushanda kwacho kunodii, kunototyisa. Hapana media freedom muno muZimbabwe.
Mumwe mutapi wenhau weDaily News aramba kudomwa nezita rake anotiwo haasi kufara nemashandisirwo munyika emitemo inotyora kodzero dzevatori venhau. Mutori wenhau uyu anotiwo kune vanhu munyika vasingaremekedzi mitemo, izvo zvinopa kuti basa rekutora nhau rityise munyika yeZimbabwe.
Gorora 2015 kunesu vanotora nhau rakatanga rakangoita se2014. Mitemo yakafanana inosungisa vatori venhau ichiripo, uyezve tinorangarira kuti igore rekuti ZANU-PF vanga vane kurwisana nekurwisana kuchiriko. Saka sezvinei tinoona kuti vatori venhau vanenge vakutopinzwa mune zvematongerwo enyika kuda vachipihwa mativi ekuti anonge anonokwa achitsigira divi iri kuno kana kuti rimwe racho, asi zvinge zviri izvo.
Mumwe mutori wenhau Henry Sibanda anoti anoshuvira kuti gore ra2016 rive nani kudarika gore ra2015. Sibanda anotiwo munhu wese anofanirwa kuremekedza bumbiro remitemo iro rinochengetedza kodzero dzemunhu wese kusanganisira vatori venhau.
Tichiri kuona vashandi venhau, vatori venhau vachiri kusungwa nemutemo wecriminal law, criminalizing journalists, kutora kuparadzirwa kwenhau semhosva yakaomarara zvikuru. Tinotarisira kuti hurumende yedu inofanirwa kufamba kuti vainzanise mitemo iyi. Imwe mitemo inodzvinyirira inoita kuti kutorwa kwenhau kusasununguka idzwiswe.
Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano remisa Zimbabwe vanyashanya kuno vanoti kushungurudzwa kwevatori venhau kwakakwirira mugore ra2015.
Maongorora atakaita mukuzvitarisa kwatinozviita hazvina kunyanyoti chinjei. Zvakaramba gore rapfuura iri ndosina tanga tine kuma20 manyaya dzinofambirana neku kanganiswa kushanda kwakanaka kwevatapi venhau. Tingati isusu hazvisizvo zvatinotarisira kuti zvinge zvichidaro kana takatarisa dzimwe nyika dzemuno muSouthern African Development Community dzemuSouthern Africa. Ukazviutarisa vanogona kuita kana nyaya mbiri kana nhatu dzinokanisa kushanda kwevatapi venhau. Saka kana takazvitarisa tiri kuona kuti dzedu nyaya dzisiri dzakati kwirirei, ende kukwira kwacho kwakatinyanyisei. Kana tatarisa taane bumbiro remutemo idzva rinopa kodzero muzvakajeka zvisina kana kuti pane angati aiwa vatapi venhau vanogona kunzarwa, riripo harisi kunatsokutedzwa.
Vanyakunhu vanoti sezvo vatori venhau vachichengetedzwa nebumbiro remutemo, munhu wese zvake hafanirwi kuonekwa achivhiringa mabasa evatori venhau. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vanoti zvinosuwisa kuti pane zvikamu zvizhinji zvabatana nemapurisa emunyika mukushungurudza vatori venhau. Apo gore ra2016 rinotanga, vatori venhau vakawanda vanoti shuviro yavo ndeyekuona vatori venhau vachisiwa vachishanda vakasununguka uye mitemo yose inotyora kodzero dzavo ichivandudzwa kuitira kuti mitemo iyi isapikisana nezviri mubumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa gore dzvaratanga nhasi muchitiudza zvamuri kuita.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitiudza namba dzenyu kutora tigokufonerai.
Yasvika nguva yamunofarira zvikuru apo tinoverenga mashoko amunenge matitumira kana kunzwawo zvamunenge marekodha. Vateereri vakawanda vari kuenderera mberi nekutumira mashoko avo paWhatsApp.
Iri tinoitwa mai Martha. Gore riro zvozva zvakaoma chaizvo. Hapana kana chatati chimbowana. Zvasvingo zvekungotamburira tamburira. Saka ndinongoshuvira vanhu vese vemuno muZimbabwe. Kwenye hama zangu 2016 anofadza tichikuti vadikani tingoramba takashinga zvinhu zvacho zvinotoda kushika, asi chandinongoda kungotsimbidzira kuhama dzangu nemhuri yese yeZimbabwe. Ndiri kungoti ngatingorambai takangobatirira pana Jehovha, nekuti Mwari chaiwo ndo vanoziva kwatiri kuenda kana mvura yatiri kuchema. Ndiri kungoti ivo Mwari havambotisiya, havambotikanganwi. Ndiri kungoti kumhuri yese yeZimbabwe, yepi yepi nyu yei, muve neya 2016 anofadza. Mwari angotiitira zvakanaka.
Makasimba here mukoma Jonga nemukoma Blessing paStudio 7 apo vakomana murukuru vabasa zvinofadza vakomana. Ndikwazisireo mhuri yangu iri paZimbabwe kubulawayo. Ndiri pano zvangu pano paSouth Africa pandoitwa Passover namakuerere. Ndichikwazisawo mafesi angu andoshanda nawo pano anoitwa John Matienga pabuse pakapo. Uri sei Maloni? Uri sei Mwongo? Nowero shumba shumba na sekuru Clifford Chiwaro apo murwida zezekuru iri kuseva here muto sekuru apo zvezokwazisawo zvakare mudhara wangu ari paCape Town apo mudhara Bhonzi urida ze mudhara warova mudhara uchandifonera mazuva anoindavo. Aiwa ndoti vakomana Studio 7 rambai muchitatsura basa zvemhando yepamusoro vakomana. Mwari vakuitire zvakanaka, mupinde mugoredza zvakanaka. Ndatenda hangu ndimukoma Pasvaro ndiri pano paJoburg muSouth Africa.
Ndinokwazisai vashamarari veStudio 7 mose, kunyanya Jonga kandimiri. Ndichiti makadiko nayo new year, makapinda zvakanaka here mugore idzva? Isi takapinda zviri raiti. Ndinonzi Mabombs la WMP, ndiri kuno kuSouth Africa kuJoburg. Ndoda kukwazisa vabereki vangu vari kuhurungwe kuZimbabwe ikoko, mubhuku rekwasabhu kumapuranga. Ndichiti happy new year, makapindawo here zvakanaka mugore idzva? Ndinokushuvirai makore akawanda nehanzvadzi dzangu dzose nasesi vangu nevamwe vose vanondiziva nevose vandakadzidza navo pachivende gore ra2005. Ndichiti happy new year, muri kuzvigona sei ikoko? Kuno kuziva kupisa, mvura isi kunaya.
Aiwa, tinotenda vose vakwanisa kutitumira mashoko. Nguva chete ndo inodzoka yoita shanje. Ngatisanganei zvakare mangwana patichaverenga tsamba dzenyu. Asi musati marara, udzai hamani shamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Kune vanoda kutumira mashoko avo, nhamba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318.
Munhau dzedu dzemitambo, vanofarira mitambo vanoti vari kutarisira kufamba kwezvinhu kwakanaka gore rino. Asi vamwe vavo vanoti izvi zvinoitika chete kana hurumende ikabatsira mitambo iyi nemari yakawanda. Maiko Kariati anoti panyaya inotevera.
Kubvira Zimbabwe yatanga kutamba nedzimwe nyika muna 1980, hurumende haina kumbobvira yaita hanya nevezvemitambo, kunyange hazvo ichitarisira kubudirira kuvatambi vemuno. Nguva nenguva, zvikwata zviri kugara zvakadzingwa makundano nedzimwe nyika, nemhaka yekushaikwa kwemari yekufambisa kana yekukwikwidza. Mutungamiri weZimbabwe Kickboxing Association vaTony Kamangira vanoti izvi zviri kukanganisa budiriro yemitambo.
Kuita maproblemu yekuti hatisi kuwana mari yakakwana kuti tikwanise kuitawo maprograms anobuda kunze kwenyika tichiendawo kumaworld cup nekuma international games, ndo zviri kunyanya kutinetsa.
Kuipa kwenyaya dzemari uku kwawedzerwa nemamiriro akaita zveupfumi munyika, sezvo makambani asisiri kukwanisa kubatsira nemhaka yekuvharwa kana yekusafamba zvakanaka kwezvinhu. Makambani mashoma achiri kubatsira zvemitambo ave kuderedza mari yavari kupa sezvakaitwa neDelta Beverages, iyo yakaderedza mari yavanopa sangano reSport and Recreation Commission yemibairo yevatambi kubva pamadhora zviuru makumi mashanu kusvika pazviuru makumi maviri. Muongorori wezvemitambo vaMoses Gunduza vanoti vemakambani havachakwanisa kusimudzira mitambo nemhaka yekunetsa kuri kuita zvinhu.
Companies akawanda ari kuvhara, makambanis akawanda haasi kunyatso kushanda semashandiro anofanira kunge achiita kuburikidza nemamiriro akaita zvinhu munyika.
VaGunduza vanoti zvave kutoda kuti hurumende ipindire munyaya dzemari kuitira kuti mitambo isafe zvachose munyika.
Nokudaro zvinoda kuti pange paine kupindira zvikuru sei kwehurumende.
Vanotungamira sangano idzva reAero Modeling Federation of Zimbabwe vaPearson Machona vanoti ivo hurumende chete ndiyo inokwanisa kupedza dambudziko ratatarisana naro munyaya dzemitambo munyika panyaya dzemari. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti hurumende yacho ine mari here yekubatsira mitambo iyo ichishaya mari yokutambirisa vashandi vayo avo vakaenda kukisimisi vasina mari yemuhoro pamwe neyebhonasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera ari kushambadzwa nehurumende yeAmerica.
Mune chimwe chiratidzo chekuti America inoda zvikuru kubatsira nyika dzemuAfrica dziri kurwisana nemagandanga, nyika iyi yadira mamiriyoni nemamiriyoni emadhora pamunhu anokwanisa kupa mashoko neruzivo runoita kuti vakuru vakuru vechikwata cheAl-Shabaab vabatwe.
Al-Shabaab irwisana nehurumende yemusomalia uye yakarwisa kakawanda muKenya, kusanganisira pachikoro cheGarissa zviuru nezviuru zvevanhu zvikaurayiwa.
America inoti yakatemera chikwata ichi zvirango, izvo zvichaita kuti pasave nemari dzinoendeswa kuchikwata ichi uye chizvarwa cheAmerica achibvumidzwi kupana mari nenhengo dzechikwata ichi.
America inotiwo yaisa parutivi mari inoita iyo mamiriyoni mashanu emadhora pamunhu wega wega, uye iri kutsvaga kuti ichapiwa munhu anoziva pane vanhu vanoti Ibrahim Haji Jama Fawud Muhammad Kalaf, anova chizvarwa chekusomalia neSweden, achizivikanwa zvakare nekuti Fawud Songale Bashia Muhammad Mahmud, mukuru weAl-Shabaab anofungidzirwa kuti akaberekwa muna 1979 kana kuti 1982 pamwe naMokhtar Robo, uyo anofamba nepassport yekuEritrea.
Mashoko aya ari kushambadzwa pasi rose nehurumende yeAmerica.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vana chiremba navana mukoti vanotadza kuenda kubasa vachiti mari dzekufambisa dziri kuvanetsa.
Pastor Patrick Mugadza vanoti Zimbabwe inoda kuti itongwe nevanhu vane unyanzvi kuti ibude mumadhaka mairi.
Vari kuenda kuTanzania kunotora dzimotokari dzavakatenga paInternet kuJapani vooneswa chitsvuku. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndichiti muve negore dzvarakanaka.
Neni wenyu Blessing Zulu tokusiyai maoko aChris Gande munhau dzechirungu.